vari kukwikwidza musarudzo dzemiriri wedare reparamende kubikita South vaenergy Mutodi vari kupomerwa mhosva yekukanganisa musangano weTCCC pabaradzano apo vanonzi vasvika nevechidiki vebato ravo vakabudisa futi ndokuridzira vanhu izvo zvaita kuti vamwe vatsigiri vabve vatiza pamusangano uyu. Mumwe wevatsigiri vanga vari pamusangano uyu vaJohn Mpanduki vaudza Studio 7 kuti vatsigiri vavo vapindwa nekusvika kukuru apo futi yaridzwa.
Ya ichokwadi tiri kuno kubaradzwana kuchanzipi vamutodi vauya nevanhu vavo vezanupf vanhu ndokutya vachidzi vedu vetipusi vanga vatopandaka vaenda saka izvi
izvi zvatsinirwa nevakafanira kubata chigaro chemunyori mune zvesarudzomubato retipusi mumasvingo vaGodfrey Madzikanda.
Kana vachitotaura kuti musaro wavanhu vanenge vakatovaudza kudhara kuti kati mukanzwa ndati handiroiwe musaro wavanhu tiri kureva kuti rovai vanhu nokuti zvinorevei kuti munhu angaridza pfuti iko zvinonzi asati asungwa.
Vamadzikanda vati bato ravo razokwanisa kuendera mberi nemusangano wavo asi vachitaura nestudio 7 vamutodi varamba kuti ndivo vakonzera mhirizhonga iyi.
Pandasvika paya ndichitevera kuti ndione kuti chii chaitika kuna dhiraivha nemota yake ndopataona vanhu vetripc vaunganidza matombo murwi wematombo mugiraundi ravanga vachiti kwakumhanya kuya kukurodhi kwatava takamira pavambotanga vapfuura mota yadhiraivha ndokuuya kwakutanga kupfuura mota dzese dzadziri paconvoy yedu. Tada kuti titaure kuti musadaro chii chamakuita taona kuti havasi kana kutomboterera kana kuita sei tatiza tichibva ipapo.
Vaenderera mberi vachitiwo
patazokaruka vatova paindaneti paita sei paita violence zanupf yaita violence ivo varivo vatora mumatombo vakarova mota dzedu dzezanvarova mota yegd6 yedu yanga yakatakura uvhu rukuita kurufu nekuwadhisenda saka tashaya kuti zvinoreva chii kuti vari kuda here kuti vatanishe zita rezanupf vari kuda here kutanisha zita rangu ini samp aspiring mp kana kuti vari kuda kuedza kuti vatanishe the whole electoral process.
Mutauriri wezanupf masvingo vapepuka chiwewe varamba kuti bato ravo riri kuita zvemhirizhonga.
Saka vanotaura zvokushungurudzwa handitenderani navo isu hatishungurudzi vanhu purezidendi vedu vanotaura zvakajeka kuti hatina nguva yekuita mhirizhonga nokuti chinhu chiri mumaoko edu ndicharamba chiri mumaoko edu.
Asi vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano recrisis in zimbabwe coalition vablessing vavha vati zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti sarudzo hadzisi kuitwa pachena.
Chiitiko chaitika muzuva ranhasi chinoratidza kuti nyika yedu haisati yagadzirira kana kuti haisati yave redhi kuti iite sarudzo dziri munyararo uye sarudzo dzichekerere.
Mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Paul Nyati vati vange vasati vanzwa nyaya iyi.
I need to check ne the provincial command yekumasvingo.
Kukanganiswa kwemusangano uyu kunouya apo nezuro bato retripc rakarambidzwa kuitwa musangano munhandare yetsovani kuchiredzi uye nhasi mapurisa arambidza bato iri kuita mumwe musangano webato iri kwachivi growth point. Mapurisa ari kuti pane zvirongwa zvehurumende zvinenge zvichiitwa pedyo nepanenge pachida kuitwa musangano yetripc. Ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.